Isaya chitsauko chemakumi mashanu neina. Imba, iwe mukadzi asina mwana, pururudza uimbe rwiyo, pembera nomufaro, iwe usina kumborwadziwa, nokuti vana vomukadzi akasiyiwa ari oga vazhinji kupfuura vaane murume, ndizvo zvinotaura Jehovha. Wedzera nzvimbo yetende rako, tambanudza micheka yetende rako, ifare, usarega kuita izvozvo. Rebesa tambo dzako, simbisa mbambo dzako, nokuti uchapararira kurudyi nokuruboshwe. Vana vako vachatorera dzimwe ndudzi uye vachagara mumatongo amaguta avo. Usatya hako, haunganyadziswi, usatya kunyadziswa, haunganinipiswi. Uchakanganwa nyadzi dzapaudiki hwako, uye hauzorangaririzve kunyadzisa kwouchirikadzi hwako, nokuti muiti wako ndiye murume wako, Jehovha Wamasimba Ose ndiro zita rake. Mutsvene waIsraeri ndiye mudzikinuri wako, anonzi Mwari wenyika yose. Jehovha achakudanazve sokunge wanga uri mukadzi akasiyiwa uye anotambudzika pamweya mukadzi akawanikwa achiri mudiki. Pedzezvo ndokurambwa, ndizvo zvinotaura Mwari wako. Kwechinguvana ndakakusiya, asi netsitsi huru ndikakudzosazve. Ndichasunda nehasha ndakavanza chiso changu kwauri kwechinguva, asi nounyoro husingaperi ndichava netsitsi pamusoro pako, ndizvo zvinotaura Jehovha mudzikinuri wako. Kwandiri izvi zvakafanana namazuva aNoa, pandakapika kuti mvura zhinji yaNoa haizofukidzizve nyika. Naizvozvo zvinondapika kuti ndirege kukutsamwira kana kukutukazve. Kunyange makomo akazungunuswa uye zvikomo zvikabviswa, rudo rwangu rusingaperi harungazungunuswi, uye sungano yangu yorugare haingabviswi, ndizvo zvinotaura Jehovha anokunzwira tsitsi. Haiwa iwe guta rokutambudzika, wakarohwa nedutu ukanyaradzwa, ndichakuvaka namabwe ana mavara, nheyo dzako namabwe esafiri. Ndichakuitira zviruvi zvamabwe matsvuku, masuo amabwe anovaima, uye masvingo ako ose amabwe anokosha. Vanakomana venyu vose vachadzidziswa naJehovha, uye rugare rwavana venyu ruchava rukuru. Muchasimbiswa mukururama, kumanikidzwa kuchava kure nemi. Hapana chamuchazotya, kutya kuchava kure nemi, hakuchazosviki pedyo nemi. Kana mumwe akakurwisa, handisini ndinenge ndazviita. Ani naani anokurwisa achazvipira kwauri. Tarira, ndini ndakasika mupfuri wesimbi anopfutidza mazimbe omoto ugonganduma, uye anopfura munondo wakakodzera pabasa rawo. Uye ndini ndakasika muparidzi kuti aparadze. Hapana munondo ucharwisana newe ukakunda, uye uchakonesa rurimi rumwe norumwe runokupomera mhosva. Iyi ndiyo nhaka yavaranda vaJehovha, uye uku ndiko kururamisirwa kwavo kunobva kwandiri, ndizvo zvinotaura Jehovha.